Achitaura paurongwa World TB Day, gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vati vanhu vanofanirwa kubatana mukurwisa chirwere cherurindi icho chanetsa munyika. Vaparirenyatwa vati nzvimbo dzakaita seMatabeleland North, Matabeleland South neguta reBulawayo ndidzo dzinonyanya kuwirwa nedambudziko rechirwere ichi. Dr. Parirenyatwa vatiwo chirwere ichi chakanyanya mumatunhu aya nokuti ari kumiganhu neSouth Africa iyo ine vanhu vakawanda vane chirwere ichi.
Muno munyika TB yakawandisa kuMatabeleland South, Matabeleland North nekuBulawayo. Ndoko mema highest incidence edu e TB. Indaya yekuti makanye ma provinces anoita border nekunana South Africa. And some of the places in South Africa have got very high HIV. Matauriro kuti HIV ine ukama ne TB. Vanhu 70% vevanhu vane TB vari HIV positive. Hazvo kuti munhu wese ane TB ari HIV positive.
Vati Zimbabwe iri kurwisa zvakasimba chirwere ichi kuburikidza nekurapa vanhu pasina mubhadharo.
So, ini ndinokumba kuti muZimbabwe muno tarwisa TB zvakati kuti. Tikatora gore ra2003, mukatora vanhu 100,000 muna 2003, 617 vanhu vaya vane TB. So, 617 out of every 100,000. Muna 2003. Ngatitore 13 years later, muna 2016. Takuona kuti ukatora vanhu 100,208 vane TB 2016. Ndinokumba kuti 2018 zvati dzokei kuti asi hatina mastatistics egore rimwe.
Asi Dr. Parirenyatwa vatiwo chirwere ichi chava kuramba kudaira mushonga zvikuru kuvanhu vasingapedzi kunwa mishonga yavanenge vapiwa apo vanenge vachirapwa chirwere ichi.
Takaona zvakare kuti pane TB yekuti kana uchipiwa mushonga yako iyo TB yacho inoti handisi kuba mushonga iyoyo, handibvume kundwa nemishonga iyoyo. TB yacho inorizista mishonga yaunenge uchipiwa. Inonzi TB resist, inonzi drug resistant TB. Ende taona kuti yakusvika kuma 14%. Especially ku 14% vaya vakambotreatwa, vorega kutreatwa, votreatwa futi 14% yacho vanenge vane. TB inoresista kuti haiwa, mishonga iyi haiwa, tsvaga imwe. Saka hatidi kuti tisvike ipapo. Kana wabatwa neTB rapa, haigona kuti warapwa masvondo matatu otihanda abhoo. Korekera ndoko unozosvika paiyoyo inonzi TB inenge yakurisisa.
Dr. Wilbert Bara avo vanoshanda mubazi reutano mukanzuru yeHarare vatiwo chirwere cherurinda chinonyanya kubata varume kudarika vakadzi. Vatiwo chirwere ichi chakawanda munzvimbo dzakaita seGlenview, Budiriro, Hopley, Caledonia, Mbare nenzvimbo dziri kuHarare South.
Inonyanya kunetsa vanhu vechirume kukunda madzimai ende inonyanya kuwanika kunzvimbo dzatinoti mahigh density areas, marokisheni tichikombeya nekumalow density areas. Muguta reHarare kune madistrict atinoti west, south west nesouthern, ndokunonyanya kuwanikwa dambudziko rakanyanyisa reTB. Manzvimbo idzi ndoana Glenview, Budiriro, Mufakose, Hopley nekuya kwatoti kuHarare South. TB inonyanya kuafekta mazera e21-45 years. Izvi zvinoenderana zvezera rinoafektwa neHIV infection.
Dr. Bara vati makiriniki ekanzuro yeHarare ava kushandisa mishina mitsva inokurumidza kubata chirwere cherurindi.
Tichiuya pakutsvaga dambudziko revanhu vanorwa neTB atinoti diagnosis, Harare sezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nepasi rose takushandisa mishini inonzi magene expert inokasika kubudisa maresults eTB munhu omubva aiswa pakurapa. Kudhara taishandisa mamicroscope, tichiri kuashandisa nedzimwe nemwe inonzi culture kumonitor treatment yevanhu vane TB. Majini expert aya maHarare anowanikwa mumapoliclinics edu ese akafanana neRujeko. Guta raHarare rinowana mishonga yayo kuhurumende kubva kuinonzi NATFARM.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu zviuru zvina nemazana mashanu vanofa pazuva roga roga nechirwere cherurindi pasi rose. Dingindira rezuva iri gore rino rinoti Wanted Leaders for a TB Free World. Ndakamirira Studio 7 kudzivara sekwa muHarare. Ndini Kirimzami.